mugaro muchitumbiza ndikuona chiri chinhu chisina kumira zvakanaka chekuti vanhu vanopfanyirwa dzimba dzinosvika 10,000 neuwandu hwadzo vanhu ava vamuchive maunge vatenga masitendi iwayo ndikuona chinhu chakashata kwazvo chinotirangaridza murakatino wakaitwa muna 2005 yakazosiya vanhu vasii chekugara tenge existence chekutaurwa kwazvekaunti existence kunenge kwaakupwanya. It's rainy season, and akuna another option ekuti from apa nyirwa mudzimba dzinogara kupi.
Pane danho ramunokwanisa kutora here imi sechitungwisa residence trust rekumisa chiitiko ichi?
Sechitungwisa residence trust takamboatenda mameeting akaitwa naatembo pavaiannounsa, but so far hatisaona mukana wekugara nawo one on one uye pamwe chete nemunicipality yechitungwisa. Asi tiri kushanda pamwe chete, asi hatii kubvumirana nenyaya yekupwanywa kwedzimba. Hati chido chedu sechitungwisa residence trust.
Pane zvinyorwa zvamati mawana imi sechitungwisa residence trust zvichibva kugurukota rezvematunhu zvichikuudzai nezvechiitiko ichi here?
Aiwa, hapana kana zvinyorwa ndezvatipaucha hatitapenya pedzwa kuti vari kupfanyirwa dzinzi vatendana nezeki because hapana zvinyorwa zvakanyorwa. But the next thing zvatakazonzwapo it was meeting yemastakeholders nekuzoona inews pakanzi government to display over 10,000. Nofunga takatonyora iarticle sechitungwisa residence trust titopenga kuti how can they display 10,000 houses ngavangotaura kuti muramba tinawadzoka kwete kuti.